kudzirwira ndoshaura ndiri ko kuteport dini jema jema panika pano panguva ino pazuva rino chino kurumbidzai titungamireba tichengete musatisiyeva jagawo pachigaro cheshe maita tifambe mushe tapinda munzira mati chingura baba dazungwa masunungura dimi mati nunura vakavara makatizarurira titungamireba tichengete musatisiyeva jakawo majipa janyorova titungamireba tichengete Janyorova titungamire baba tichengete musatisiye baba jakawo majiba janyorova